Gwaro remapurisa riri maoko eStudio 7 rinoti chizvarwa chekuChina ichi vaZhang Shuelin avo vane makore makumi mana nerimwe yekuberekwa vakapfuura vaKenneth Tichaona vane makore makumi matatu nemapfumbamwe navaWendy Chikwaira avo vane makore makumi matatu nerimwe. Gwaro iri rinoti pakaitika kusawirirana pakati pavaZhang nevashandi mushure mekunge vati vaizovabhadhara nemari yemunyika ivo vachinzi vakange vambovavimbisa kuvabhadhara nemari yekuAmerica. Mukunetsana uku vatichaona vanonzi vakada kuenda kuna vaZhang vachiratidza hasha uye mumwe mupurisa anochengetedza nzvimbo iyi vaBlessing Manyeruke vakada kuvadzora asi vakakundikana. VaZhang vakazobudisa futi diki yavaive nayo ndokubva vapfuura vatichaona katatu pagumbo rerudyi uye kaviri pagumbo rekuruboshwe. Vanonzi vakazokava vatichaona nebhutsu uye vakaridza zvepfuti yavo vakanangisa kuvashandi vaive vakaungana rimwe bara rikakuvadza vachikwaira pachirebvu. Vatichaona vari kurapwa vari pane chimwe chipatara chinoshanda chakazvimirira mugweru asi vachikwaira vakarapwa vakabuda muchipatara. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMidlands, Inspector Joel Goko, vabvuma kuti pane nyaya yakadaro yakaitika. Asi vati havangakwanisi kutaura zvakawanda kusanganisira kuti vaZhang vachaenda kudare rini. Vati nekuda kwekuti vaZhang chizvarwa chekune imwe nyika, zvose zvine chekuita nenyaya iyi zvinotaurwa nemuzinda wemapurisa kuHarare.
Nyaya iyi iri kuzvishwa kamadzana. Now, makete dzese vemaforeigners
muzinda weChina muZimbabwe waburitsa mashoko kuvatori venhau uchiti uri kushushikana zvikuru nechiitiko ichi. Muzinda uyu wati unovimba kuti mapurisa achaferefeta nyaya iyi zvizere uye haizi kuzokanganisa kudyidzana kwenyika mbiri idzi. Muzinda uyu wati hapana munhu ari pamusoro pemutemo, asi muzinda uyu wangotaura nezvekupfurwa kwemunhu mumwe chete. Mukuru wezangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU mudunhu reMidlands vakuda kwashe mnengiwa vati kunyange hazvo nyaya iyi ichiri mumaoko emapurisa vanoshora chose kwavati kuisa mutemo mumaoko avo kunoita vakuru vakuru vemakambani ezvezvarwa zvekuChina vakawanda vari munyika. Vati sangano ravo harizopeta maoko richirega vanhu vekuChina ava vachiita madiro ajojina munyika.
Izvozvo hatizozvigamuchire ende izvozvo tichazvirwisa. Tiri kuti isusu kana hurumende iriyo inovatsigira kana vari shamwari dzehurumende iripo, hurumende iyo ngaivayambire nekuti muno maChina hangazogari achiita izvozvo. Isu sezvesitu tichimatendera particularly muno mucentral region. Tenda zvese zvinogoneka paupenyu kuti tivamise kuita unhu ihwohwo hwakashata. Ivo maChina aya harespect maZimbabweans kuChina, but they expect us to respect them here in this country. Vanhu vese vane kodzero dzakafanana.
Hurumende yebato reZANU-PF inoverenga nyika yeChina pakati penyika dzaine ushamwari hwakakura nadzo. Asi pave nenguva yakareba vanhu munyika vachigunun'una nekwavanoti kusabatwa zvakanaka kwevashandi vemuno nevemakambani ekuChina. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.